Saladi, Amfu, Intoxi, hey. Serious music, fire pandem, just take it easy. Wagwan peso, nyaks, one and only wire, razor wire.
Zvanendi chapera voice nekuimba zina basa. Sorry boss, kita yebo kwacho. Skiri riri too much kuti kuite mbiri. Moto unopisa tsikidzi nyango zvadzo dzichipisa. Pane majiza da kuswitcha play. Zvemillion views zvinenge zvakuda kutanga. Masina akapushika ndakuda feature na kukoma santa. Nyango zvangu ndisina kei ndizoita kunge baga. Tepe majiza anodisa zviri painful. Depression inokonzera confusion. Panyika ndakawirei ndashaya reason. Bobo mango marim soro ndine muono ndine vision. Ne trophy kunge Paris and Gemini. This round ini ndakusvita pachi Paris and Jesus. Jesus rakukava rati yemeni. Rati yemeni. Yemeni. Rati yemeni. This round iwe rati yemeni. Serious music. Serious music. Rati yemeni.
Mubate isaladi kwenda ni nama. Tire bill of views nenge rakuda kutanga. One of my words, this time Tori Zaza. Tini ndine gwenya, apacha baka fire. Shoko kuvaroi, musanyanya kufara. Baby woodza mama kuti arkuya mukwasha. Nema gunyete mombe basanyanyo fara. Kanandwe na mberi, elevore kwa kafa. Zatukona zataoma imi shoda kuna mata. Kuchiwa nge murume, dolevore karamba. Hata ineche papa, impate ineche papa. Hata waste time tijivira na ubaba. Bate ineche papa, impate ineche papa. Da waste time tichiwira na ubaba. Iwondo yekushaka nemamepo ekusaka chiro. Mumwe chiri bloko masono tungofara. Bate ineche papa impate ineche papa. Da waste time tichiwira na ubaba. Iwondo yekushaka nemamepo ekusaka chiro. Mumwe chiri bloko masono tungofara.
Ati yemeni peresanda jemeni. Majizang ati yemeni peresanda jemeni. Dakushita pachi peresanda. Jeezy, Jeezy, Nema Jeezy, Peresanda Jeezy. Babandi papa, kwete tenseni, papa da action. Captain Amazon, captain, action, papa da action. Hey, Peresanda Jemeni, Jemeni, papa da action. Captain, papa da action. Captain, papa da action. Ei, adi, amen.